Mukuru wezangano reGlobal Fund, vaPeter Sands, vazivisa nezverubatsiro urwu. Pamusangano wavaita nevatapi venhau vari pamwe chete negurukota rezveutano vaObadiah Moyo. Vachipindura mubvunzo wekuti mari yavavimbisa kupa nyika mukurwisa COVID-19 ichauya rini, vaSands vati vakarerutsa zvinodiwa pakuti nyika inoda rubatsiro kubva kwavari iwane mari nekuda kwekuona kuti COVID-19 iri kutekeshera pasi rose. Vati vanotarisira kuti mari iyi inogona kubudiswa mukati memazuva mashanu. Asi vati kupa rubatsiro urwu hakurevi kuti sangano reGlobal Fund rave kuzobvisa maziso aro pachinangwa charo chikuru chekurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi.
In the now 2 months since COVID was announced, about 500,000 people.
Mukati memwedzi miviri yakatanga kutaurwa nezveCOVID-19. Pane vanhu mazana mashanu ezviuru vakafa nekuda kwezvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi pasi rose. Saka kunyangwe hazvo zvakakosha kuti tibatsire nyika dzakaita seZimbabwe pakurwisa utachiwana hweCOVID-19. Hatifanirwe kubvisa maziso edu pakurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi.
VaSands vazivisawo kuti pamwaka mutsva wechirongwa cherubatsiro rwavanopa kunyika dzakasiyana-siyana mukurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi, Zimbabwe iri kuzowana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Vakatiwo vari kufara nebasa riri kuitwa neZimbabwe mukurwisa zvirwere zvitatu izvi. Pamwaka wakapfuura wechirongwa ichi, Zimbabwe yaive yapiwa mazana mana nemakumi manomwe nemanomwe emamiriyoni emadhora yekurwisa zvirwere izvi. VaMoyo vati hurumende inofara zvikuru nerubatsiro rwairi kupiwa neGlobal Fund, vachiti kuwedzera kwayaita mari yekurwisa zvirwere zveHIV, malaria nerurindi kunoratidza kuti hurumende iri kushandisa mari inobva kuchirongwa ichi nemazvo. Panyaya yekuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana pakurwisa utachiwana hweCOVID-19 kana hukatekeshera munyika, uye kuti hurumende haizi kutaura chokwadi pamusoro pekuti pane vanhu vabatwa neutachiwana uhu here kana kuti kwete, munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanirwa kuvimba nezviri kutaurwa nehurumende. Dr. Mahomva vakurudzira veruzhinji kuti vaite tsika yekuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira kuti utachiwana uhu huve munyika.
Takamira-mira tikaona kuti mazvipatara edu akamira sei. Takamira-mira tikaona kuti patingaita inonzi isolation ndepapi. Takamira-mira tichiona futi kuti tingomirire kuti kana munhu azouya tochida kuzomurapa hazvitibatsiri, nekuti maresources edu haana kuwanda ba. Saka tiri kutonyatsokutarisisa paya panonzi prevention. Saka tichiti isu gezai maoko nemvura nesipo, vharai miromo nemhuno kana muchikosora kana muchisiya inonzi sneezing, itai hygiene dzakakwana. Kanyaso kumira-mira neipapo tichiita prevention kana kuvharidzira, COVID yacho haiuyi. Kana yauya inenge iri shoma. Zvakare tinenge takugona kuonawo kuti twetu tinochituma resources tushoma twatiinatwo tinogona kumaneja shoma idzodzo. Response ndedu tese haisi Ministry of Health cheteba. Saka zvibvunzei mubvunzo imimi kuti makagadzirira here, muri kuita here zvamuri kutaurirwa.
MuZimbabwe hamusati mave nemunhu atabatwa neutachiwana hweCOVID-19 kusvika pari zvino, kubvira pahwakatanga kuzivikanwa nezvahwo kunyika yeChina pakupera kwegore rapera. Hurumende inoti iri kuita zvose zvainogona pakutarisa vose vanopinda munyika panhandare dzendege pamwe nepamiganhu yenyika, uye kuzivisawo veruzhinji nezveutachiwana uhu nenzira dzakasiyana-siyana. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvina vafa nechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Taurai Shava.